Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
ma Nero kanaka vaatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro chikumi 3/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varairidzi vachitungamirwa nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanotanga kuramwa mabasa nhasi vachigunununa nemari dzavari kutambiriswa.
Godzorere mari pavhalu yedu yainge iri pa$500 kana vato vashaye $500 votipai zvinoenderana nereti iri kweita sei zvizvo zviri izvo zvakabvumiranwa izvii ivo mukana kuyotaura ndiko dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makontrakti anga ari emaus ngaazvibhadharwa neita sei
asi hurumende inoti mutemo wayo uri pachena kuti haisi kuzotambirisa vashandi nedhora rekuamerica sezviri kudiwa nevarayiridzi
vasandechidzambo vakashayikirwa nababa vavo vanga vane 98 years saka takaona kuti zvakakodzera kuti vadzoke kubva kucosaf
murayiridzi wemawarriors vasandechidzambwa vanodzoka kumusha kubva kumakwikwi ecosafa kusouth africa kuzochema baba vavo vakashaya nezuro iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc varayiridzi vachitungamirirwa nesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vatanga kuramwa mabasa nhasi munyika yose vachigunununa kuti vanoda kuwedzerwa mari dzavari kutambiriswa asi vari kuchemawo nerekuti vanofungidzirwa kuti vasori vari kuvatyisidzira hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo nezvekutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa varayiridzi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa varayiridzi vanoti hurumende haisi kuteerera zvichemo zvavari kuipa nekudaro vachaenderera mberi nekuramwa mabasa uku mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weatus vaobert masaraure
isu tinovati hurumende itipe mari yatiri kutambira on average $500 iuye iri maunited states dollars payaisirwoita kare tichitoitawo masavings tichitokwanisa kubhadharawo medical healthcare tichikwanisa kutotengawo zvimidziyo inobatika zvinopatanga zveshe izvi mari yedu yabva pa$500 kudzikira kuenda kunana $50 saka tiri kuti ngaudzorere mari pavhalue yedu yainge iri pa$500 kana vato vashaye $500 votipai zvinoenderana nereti iri kweita bank sezvo zviri izvo zvakabvumiranwa izvii ivo mukana kuyotaura ndiko dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makontrakti anga ari emaus ngaazvibhadharwa neita bank rate saka murayiridzi anofanira kunge achitambira $500 kana vada kupa maratgs ngavamukakuletere nereti inenge iriko mwedzi uno pamwe tingadai tichitopiwawo iri $4,500 pamwe tingangoshingirirawo tikachengeta mhuri dzedu tikakuchengeta pakupera kwezuva tichiri kucompaila yedu data rose asi pamid morning 52% yevarayiridzi ndovanga vari kumabasa kumaruzevhe asi vamwe vavo vanga vachitodzokerawo kuzimbabwe mushure nekunge vawana news dzekuti varayiridzi vatusa vasi pabasa saka tiri kufara kuti zviri kufamba zvakanaka asi hurumende iri kuramba ichivhundutsira vanhu state vamwe memba dzedu dzimwe nhengo dzedu dzaakutotiza munyika vamwe vakutonopotera kunana south africa kunana mozambique nekuzambi vachingoendera nekudhuze kupota kwavari nenyaya yekuvhundutsirwa kwavari kuitwa nemaspy ehurumende
vari kutyisidzirwa vachinzi kudii
vari kutyisidzirwa kuti upenyu hwavo chaihwo hungogona kuganurwa nehurumende nestate nenyaya yekuti vari kuparticipata mujob action iyi vachinzi vari kuda kushandiswa nevanhu vematongerwo enyika. Isu tiri kuramba tichingosimbisa kuti nhau yedu haimene zvematongerwo enyika yekuti tinongodawo muoro unokwana kuti muridzeridziwa nechiuviri. Tinongodawo mari zvinongoitawo vashandi vose vanoshandira kungoti isu watoshandira ndiye hurumende yeye. Saka dambudziko riri kuita nderekuti hurumende iri kuzanganisa politics dzavo dzekuda kutorerana masimba nenyaya yechingwa chevana vedu isu nenyaya yekurapwa kwevana vedu.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vachitaura vari parunare muHarare. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vakamboudza Studio 7 kuti vainge vaendesa chikumbiro kuhofisi yavo kuti vagare dare voona kuti vashandi vehurumende vangawedzerwe mari. Asi tabata mtezeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vaudza Studio 7 kuti hurumende haisi kuzotambirisa vashandi vayo mari nedhora rekuAmerica.
Hurumende ipapo inoda kuti kune vashandi vehurumende vanzwisise kuti tiri munguva yatinoti multiple current period. Saka mumultiple current period medu muekonomi yedu munoshanda maUS dollars, munoshanda marand, munoshanda yakataurwa nereserve bank currency inonzi RTGS dollars, kusanganisira nemabond notes. Saka ndo macurrencies ari kushanda iwayo. Saka kana tabva mukushambadzira monetary policy yedu, tinenge tichida kuti titeveze zvatataura monetary policy imomo. Saka monetary policy yedu inotaura kuti RTGS dollar ndiro dola rinogamuchirwa kumagovernment department hose, kureva kuti ndiyo mari yatinogamuchira patinenge tapa maservices kune vamwe vanhu, uyezve ndo mari yatinopa zvakare vashandi vehurumende kuti vaende nayo semuhoro kudzimba dzavo. Saka izvozvi kana mukatarisa mashops, mukatarisa maservices ose hurumende, zvose zviri kutsvagirwa in RTGS dollars. Saka hakuna ka chikonzero chingazokonzera kuti vanhu vashandi vehurumende vati vada kupuwa mari muma-US dollars, nokuti ma-US dollars haisiyo mari yatiri kuena sehurumende. Mari yatiri kuwana sehurumende imari inonzi RTGS dollars, ndiyo iri kubhadharwa iyoyo. Saka izvi zvokuda kupuwa ma-US dollars zvinokuda kuti wasvika pachitoro chiri kutengesa nema-US dollars, kana kuti une hama enda kumboenda kusouth africa uda kutsvika ma-US dollars utsvake marand kudaro, haisiriyo policy yehurumende. Asi zvozvo kuitwa nehurumende panguva yatiri inoi.
Asi ka tiri kuona mamwe makambani ehurumende ari kutiwo akuda kungoti vanhu vabhadhare madhora ekuAmerica chete.
Minister of Finance akajekesa pachena kuti magovernment departments angava madepartments anotora mapasi anotoresa vanhu mapasipoti kana madepartment eagriculture, vose vanga vachichaja maUS dollars kana vanga vakuda kupuwa mari yemaUS dollars, zvakanzi izvozvo ngavatsvete pasi, nokuti mari inogamuchirwa munyika muno inoshanda kumasivu sevanzi inofanira kushanda kubusiness iRTGS dollar.
Mutedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura pari parunare muHarare. Sangano rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti Zimbabwe haifaniri kushandisa zvicherwa zvayo sechibatiso kuti iwane zvikwereti zvitsva, sezvo izvi zvichikanganisa ukama hwayo nevamwe vayakakwereta mari kare inosvika mabhiriyoni masere nezviuru mazana masere. Mashoko aya ataurwa nemiri weIMF muZimbabwe vaJean Leon vachitaura nenhepfenyuro yeReuters. Mashoko aya anouya apo Zimbabwe yakakwereta mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu kubva kuAfrican Export Import Bank ichishandisa zviwanikwa zvisati zvacherwa kuGreat Dyke. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vati vange vasingakwanise kutaura neStudio 7 sezvo vanga vari musangano, asi hatina kukwanisa kuzovabata zvakare tisati tauya pamhepo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze.
Hakanzi kekutanga IMF ichipa ongororo neyambiro iyoyo vakambotaura ndinotenda muna 2016 na 2017 maringe ne mari anga ichikweretwa kubva kunana China yavanga vachiti ingagone zvakare kuzokanganisa kuzoedza kudyidzana kunozoita Zimbabwe nemapoka akaita seIMF World Bank nokuda kwekuti kana uine zvikwereti hapafanonge paine kusarudza umwe waune mari yake. Saka ukatanga kusarudza kuti umwe otanga kupuhwa zvicherwa zvoiswa panechikwereti cheumwe zvevamwe zvisina kutariswa zvinenge zvaakutonzwi watoita rusarura hazvibvumirwi izvozvo. Zvakare kana watoita collateralize zvichireva izvo kuti kana wawe kuti wavakupiwa zvikwereti iwe uchiti ndinozozvibhadhara batai apa pane zvicherwa zvichange zvichiuya zvochireva kuti zvicherwa zviapa zvichacherwa zvatobatirana nechikwereti hazvichagoni kupasira kuumba nyika mari iyoyo haichagoni kuuya zvakare munyika zvotoreva kuti ratova rimwe gomba remunge matochera nokuda kwekuti muruda mari yacho iko zvino asi matoita dambudziko rokuti mari iyoyo yatobatwa pane chikwereti chamunacho.
Asi chii chaizvo chingaitwe neZimbabwe kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti izvi Dr. Kanyenza?
Hapana nzira yokunzvenga kutaurirana kunofanira kuitwa. Sokuzova kwenyu takambotaurirana paLima tikazotaurirana kuBali. Mutungamiriri webazi reupfumi hwenyika Profesa Mutumi Ncube vakatotaurira gore rapera kuti vachange vachikoshesa chaizvo nyaya iyoyo yokudyidzana nevavai nemari dzavo zvakaita sana IMF. Saka nyaya yokutaurirana ndo chinhu chikuru. Saka tikaedza kunzvenga tichipa vamwe mukana sezviri kuitika iko zvino vamwe vasina mukana iwoyo zvinozoita kuti zvinhu zviite manyamanire nerongo.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare. Vanotengesa michero nezvirimwa mamutare zvinobva kuchimanimani nekuchipinge vave kuchema-chema nekukwira kwaita mitengo yezvinhu sezvo zvirimwa zvizhinji zveko zvakaparadzwa nedutu mupengo recyclone Idai. Mutoreri wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Vanorarama nekutengesa michero vanoti makotopeya, maapples matomatisi zvakawedzerwa mitengo zvakanyanya sezvo zviri zvishoma panguva ino. Izvi zvakakonzerwa nedambudziko recyclone Idai rakaparadzawo migwagwa yakawanda. Amailine Timurenje mumwe wevanorarama nekutengesa zvirimwa zvinobva kuchimanimani avo vanoti matomatisi akwira mutengo zvakanyanyisa.
Madomasi akapera kuenda ngemvura saka kuti tiaone manje harisi kwaona. Saka unaro domasi autokwidza saka tikutambudzika zvine madomasi yatina tikutotambudzika ndo nhau yatinayo pabasa redu remusikai tinomaodhere kwaruwaka kukesho ndo watinoodha asi izvozvizvi mutare ndiyo iri kuhaya maningi kuti mapuraizi akure tisusu masmall bhizinesi hatichaonewo mari yekuti tidini tisimudze masandaki acho akutodhura $90 masandaki saka kutizodhurisira vanhu manje zvakutoshupa. Saka musika uda usinyatsofamba ba ngenyaya yekuti anhu ari kuti mari yacho yawandisa.
Amai Pamela Kaskai vanoita mabasa ekutengesa vari panhedziwa vanotiwo mabasa avo haazi kuvafambira sevamwe nekuda kwekukwira kwakaita mitengo yemichero.
Izvozvizvi zviro kufamba hazvisi kufamba tiri kuodha madomasi acho kuda kuti tengwayo haasi kutengwa ba ndo chekutanga chichemo chetinacho kuda kuzoti kuti tichiti anhu ari kubatsirwa pamazuva ano parikuuya zvezvobatsirano sabhuku wedu une anhu akawandisa ari kuma350 inopurubatsirwa anhu 55 saka amwe acho yatodini musika wacho tinoti tichatemba ndo tinoponawo hakuna chiro hakuna mari madomasi akaenda ngemvura pandosara acho ari kudhura kutenge ma$90 $100 saka hatisi kuziva kuti tochidiniwo hakunawo here mabatsiro amwe angaita fanika pana sabhuku wedu isusu oisa umwe sabhuku kuti masabhuku awande.
Mashoko aya atinirwawo na va Prosper Stolem. Amai Susan Mwaika, vanoti kunze kwekudhura kwezvinhu pavanoshandira hapavanakiri sekuti vanoshandira pamhene pasina kupfirirwa zvinopa kuti michero yavo ikurumidze kuipa.
Tengesa kana kuchinaya tonga tichinaiwa nemvura kana kunezuwa tonga tichingodini tichipiswa zvenezuwa zvinhu zvedu zvinova zvichitopiswa anonga zvakaite matimati anotokasika kushata mabhanana anokasika kudini kushata zvinhu zvizhinji.
Kunze kwekwa Mutare, dzimwe nzvimbo dzakaita seMbare dzinowana michero kubva kuChipinge neChimanimani dziri kusanganawo nedambudziko rekukwira kwemitengo. Ndakamirira Studio 7 kunedziwa, ndini Loida Moyo.
Sangana anorwira kodzero dzevanhu munyika ari kuenderera mberi nekuchema Dr. Rutendo Bonde avakashaya nezuro kuchegutu mushure mekurwara kwenguva yakareba. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ratumira mashoko enyaradzo kumuri yavo uye mumasangano avaishanda navo anoti reZimbabwe Doctors for Human Rights neZimbabwe NGO Forum. Dr. Bonde vaitaura zvakanyanya neStudio 7 panyaya dzezveutano vachishanda neZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vachirwira kodzero dzevarwere. Ngatimbonzwei mashoko avo.
Nguva ino yekutonhora inguva yekuwanda kwezvirwere zvekukosora. Saka yambiro yatinopa kune vanhu ndeyekuti vabvara mazvikokota vanoti vitamin C inobatsira chaizvo kana munhu achidya vitamin C panguva inoyi. Uyezve vitamin C inowanikwa muzvinhu zvakaita senge maorenji neamwe imwe michero yakangodaro. Uyezve tinoti vanhu vedu vagare vachipota vachivhura mahwindo vachiita kuti mweya uyauya nekuti zvirwere zvinotapurirana ne yatinoti droplet infection. Saka makuseni aya tofanira kuvhura mahwindo tomboti zvirwere zviyazvo zvichifemwa nevanhu zvichikosorwa nevanhu zuva rese zvombobuda togara tine fresh air padhuze nesu ndodzira dzishoma dzinoita kuti zvitendane kuti tisabate zvirwere zvichipfuwa.
Mashoko Dr. Rutendo Bonde vachitaura pano paStudio 7. Mufi ari kutarisirwa kuradzikwa kumarinda eGlen Forest muHarare nemusi wechitatu. Ngatinzweiwo hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Martha Tolana vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheHIV.
Takaziva Dr. Rutendo Bonde avo vatisiya kwenguva yakati rebei vachishanda mune zveutano vachiuya kune masangano akazvimiririra vachibatsira nemaideas nekubatsirana kuti zvinhu zviendeke kuti zvinhu zviendeke tinozvifambisa sei. Vaitibatsirawo yatinoti treatment literacy, kuziva nezveutano hwako munhu health literacy, treatment literacy kuti kana uri pamishonga kana utano hwako unozvibata sei, kana uri pamishonga unozvibata sei, uye zvakakosherei kuti urambe uchiziva nezveutano hwako munhu kuti uzvichengetedze upenyu hwako.
Kushaya kwaDr. Bonde kunorevei nevamwewo vari mumabasa ekurwisa utachiwana hweHIV AIDS?
Kuenda kwavaita akarasikirwa zvikuru nekuti vaive futi munhu aibatsira. Pataiita zvekunyora maproposal eGlobal Fund kuti nyika iwane mari, zviri zvinhu zvinenge zvisingabhadharwi munhu anenge achiita, asi kuti vaiita nerudo, vaiisa nguva yavo nechido chavo. Uye kana une dambudziko raunenge unaro, munhu aikwanisa kusvika even ukati nyange ukati handina mari yekuti ndiuye kusejari ndionekwe, vaigona kubatsira nemazamu ekuti chiita kudai chiita kudai. Munhu uya wekuti zvinorwadza kurasikirwa nemunhu akadaro, asi inenge tingoti inguva inenge yakwana. Tinoshuvira kuti mhuri yavo inyaradzwe naMusiki, uye kuti mwana wavo avasiya nevabereki masista dzavo vese vemhuri vanyaradzwe naiye Musiki. Uyezve tinoedza kuti basa ravakatisiyira atisi takarikanganwa tinoedzwa kuti tinge tichisimudzira zvavaishu zvishuviro zvavo zvekuti nyika yezimbabwe zvinodai zvaita zvakadai pane zveutano nekodzero yemadzimai nevana.
Muzvare Matatolana vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kushanyira kuBritain uko vachingamidzwa nemba yeumambo munyika iyi, uye mutungamiri wehurumende ari kusiya basa amai Theresa May. VaTrump vashanyira muzinda weBuckingham Palace vakatambirwa naPrince Charles nemudzimai wake Camilla Parker Bowles. Asi vaTrump vari kuenderera mberi nekukandirana makobvu namatete nameya wekuLondon vaSadiq Khan, avo varamba kusangana navo nhasi. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, sangano rinorwira kodzero dzemhuka reZimbabwe National Society for the Prevention of Cruelty to Animals, kana kuti ZNSPCA, rinoti rinoshamiswa kuona vanhu vane mari vachitadza kubayisa imbwa dzavo nhomba kuitira kuti dzisaite chirwere chechimbwa mupengo. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi inoshanda kuZNSPCA vaKristi Kadaya vanoti vakashamiswa pavakaenda kuGreston Park muHarare uko kunogara vanowana, asi kwakabuda imbwa mazana matatu dzaiva dzisina kubayiwa nhomba yechimbwa mupengo.
Takashamisika papo tichiona pakauya over 300 dogs kuzobayiswa mahara. Kunova kuri kunzvimbo dzatinofungidzira kuti vanhu vanenge vatori nemari koko vanokwanisa kuenda pana nearest vet wavo vachinobayiswa, kana vana chiremba vari padhuze kana vanearest SPCA kana pagovernment vet kuti vabayise. Hakusi kuti vanhu ivavo vanenge vasina mari, but inonziyo negligence. Vanhu vazhinji kusabayisa kwavari kuita imbwa hakusi kuti vanhu havana mari. Mungandaure kuti munhu anoshaya $1 yekuti aende anobayisa imbwa yake kana pagovernment vet, mazviona. Inonzi negligence. Vanhu vazhinji vane mbwa havana care chaichaiyo, vashuma vanochengeta imbwa. Ne according to masurvey atakaita nekufamba kwatoita muZimbabwe, takaona kuti ingori ignorance. Vanhu havasitoda kubai, havadi kubayisa imbwa unless matumbu vaudza, kana topata vanyorera atinotiwo mawarning kuti raiti vhakisineta imbwa ndo paunozoonawo kuti munhu anozomhanya mhanya kuzoti abayisa.
Vachikadaya vanoti kurapisa munhu arumwa neimbwa ine chimbwa mupengo kunoshevedza mari yakawandisa kudarika mari shomanani inobhadharwa kubayisa imbwa nhomba yokudzivirira chirwere ichi.
Kazhinji kacho tinozoona vanhu vakuita madambudziko ekuti munhu paanenge arumwa nembwa paya paya aenda kuchipatara manje. Mari dzinozotaurwa ikoko kuna chiremba ikoko kozi munhu anofanira kubayiwa within 72 hours. Vamwe vanotaura kuti $6 for injection, apo ndingoda kubayiwa mainjection ari kana 4, that's about $240, of which iwewe kungotorawo imbwa yako voendesa panearest chiremba kana pagovernment vet ipapo hazvimbopfuuri kana $10. Kugovernment vet chaiyo chaiyo vanotobhadharisa dollar chairo chairo for a rabies jab, inova iyo inozokava gore rese.
Vachikadaya vanoti vakafara zvikuru kunzwa chirongwa cheutano chakataura nezvechimbwa mupengo vhiki yapfuura panhepfenyuro yeStudio 7, vakati nyaya iyi inofanira kunzwikwa kumativi ese eZimbabwe nokuti chirwere ichi chinonetsa kurapa.
Pachirongwa chakatifadza zvikuru chatakanzwa kubva Studio 7 chitaura nezvechirwere chechimbwa mupengo.
Vachikadaya vanoti ibasa remakanzuro ese emuZimbabwe kuti atenderere achiongorora kuti vanhu vari kutevedzera mitemo yavo yezvinodiwa kuitwa panyaya yekuchengeta imbwa.
Pamutemo chepo chaipo basa rekutenderera pachitariswa zvese izvozvo kuti mbwa dzirapa dzingadi uyezve mbwa dzirikufamba mastreets zvoitwa sei ibasa recity council.
Vachikadaya vanoti vanogara vachifonerwa nevanhu vachinzi vauye kuzotora imbwa dzinongofamba famba pese, asi harisi basa reZNSPCA.
Mandate iyi ineyi yemakanzuro kuti vange vachiita basa iroro rekutenderera mayadhi vachibvisa tinotiwo mastray dogs. Tinogara zuva nezuva tichinzwa makutingofonerwa nemunhu ari kana Highfield, ndaona mbwa dzirikungofamba murod dziri kudai. Toedza kuvazivisa kuti no, harisi basa redu isusu seSPCA kunge tichimhanya tinotora imbwa dzichizivisa, asi ibasa rekanzuro.
Sangano ZNSPCA rinoti rinonyanya kushanyira nzvimbo dzinogara vanhu vakawanda richinobaya imbwa nhomba dzechimbwa mupengo zviri pachena.
Tiriuyedza kubatsirawo nevatinokwanisawo tiri kuita atinoti free rabies outreaches munzvimbo dzakasiyana siyana dzakaita sana Epworth, Chitungwiza, Heathcliff. Tikuenda ikoko tichinobaya imbwa ende tiri kutokashikamadzwa tichiona kuti imbwa dzatiri kuwana ikoko tiri kuwana more than 500 kana kuti sekwatakapedzisira kuenda kuHeathcliff there were more than 500 dogs dzakatisina kuvaccinatewa.
Vatyada yavanokurudzirawo vagari vemumaguta kuti vabvisise imbwa dzavo zvibereko kuitira kuti dzisaita vana nokuti hazvibvumirwe uye vazhinji havazokwanisi kupa imbwa idzi zvokudya zvakakwana nekuzobhadhara kubayisa nhomba dzechimbwa mupengo. Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa mubazi reutano Dr. Posha Manangazira vanoti mutemo wePublic Health Act unosungira maguta ose kuti atevedzere zvakatarwa maererano neuwandu hwembwa hunofanirwa kuchengetwa paimba yoga yoga. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti vachazopa mhinduro yavo vambotanga vagara pasi vachitaura nachiremba wekanzuro yeguta ravo. Asi meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vakavimbisa kuongorora nyaya iyi asi vakati kubayiswa kwembwa nhomba dzekudzivirira chimbwa mupengo ibasa remunhu wese anenge aine mbwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Chiri Mudzamiro.
Munhau dzemitambo, murayiridzi wechikwata chenhabvu cheMawarriors Sunday Chidzambwa adzoka kumusha kuzochema baba vake vakashaya nezuro achisiya vatedzeri vake vachirayiridza kumakwikwi ekosafa ari kutambirwa kuSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata chenyika cheMawarriors chiri kupinda munhandare yeMoses Mabhida Stadium nechitatu kusangana neZambia masemifinari ekosafa cup chisina murayiridzi wacho Sunday Chidzambwa. Mutungamiri weZifa vafoton kamam vanotisangano ravo raona zvakakodzera kuti murayiridzi wechikwata ichi mofu ambopiwa mukana wekuchema baba vake avo vakashaya mushure mekurwara kwenguva refu.
VaSunday Chidzambwa vakashayikirwa nababa vavo vanga vane 98 years. Saka takaona kuti zvakakodzera kuti vadzoke kubva kukosafa vouya vochema baba vavo. Then musi wa6 vanozobva muHarare vakuenda kuJoburg vonosangana netimu inenge ichibva kuDurban ichienda kuNigeria vozofamba pamwe chete vaakunogadzira kuenda kuAfcon.
Vakamambo vanopindura kuti achange achirayiridza chikwata ichi Chidzambwa asipo ndiani.
Kuchasara kuna Raman Gumbo ari in charge vachibatsirana naLloyd Mutas ndo vachasara vachipedzisa magames asara kunhingi kukosafa. Kana taita rombo rakanaka rekuti tazokwanisa kusvika kumafinals timu inenge yasara mamwe maplayers achadzoka kuno kumusha kuZimbabwe vanenge vakwanisa kupinda muthe final 23 timu yedu vachazoteera vonobatana neimwe timu inenge iri kuNigeria. Then tozobva kuNigeria musi wa10 taakuenda kuEgypt.
Zimbabwe yakapinda masemifinals mushure mekurova Comoros 2-0. Zambia ichisvikawo masemifinals umu mushure mekurova Malawi nemapenareti. Mune mumwe mutambo wemasemifinals Lesotho iri kutamba neBotswana musi mumwe chetewo. Zimbabwe iri kuda kutora mukombe uyu kechinomwe uyezve kwemakore matatu akateverana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Michael Kariati.
Vatereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kuitwa nevarayiridzi uye mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu ichi kana kutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. varairidzi vachitungamirwa nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanoramwa mabasa vachigunununa nemari dzavari kutambiriswa vachiti vanoda madhora ekuAmerica. IMF yoyambira Zimbabwe kuti irege kushandisa zvicherwa semari yechibatiso pazvikwereti zvairi kutora sezvo zvichapa kuti itatarike kuwana imwe mari mune ramangwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, Dr. Yamina Sandikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendava kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olambulela kuStudio 7, ngomvulo mhlaka 3 kuNkwenkwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi iningi lamalunga ayo likhalele umsebenzi kusukela namhla kusiya ngolwesithathu befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Inhlanganiso yabachola amabele e-Grain Millers Association yethule umbiko othi intengo yempuphu leflower izakhwela kulandela ukungami kuhle kwesisindo semali yohlobo lwe-bond. Udubo lokusilela kwemali emabhanga ikakhulu idola leMelika, ukuqansa njalo nje kwentengo yempahla, ukudlala amafutha ezimota kuqhubekela phambili ngamandla elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi iningi lamalunga ayo likhalele umsebenzi kusukela namhla kusiya ngolwesithathu ngoba lifuna ukuholiswa ngedola leMelika kanye lokuthi kugcwaliswe ezinye izikhalazo. Inhlanganiso le iqoqe lokho kutshengisela njalo ithi kulezinye inhlanganiso labanye ababalisi abayixhasayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele uMnumzana Fortune Jamela, isiphathamandla esibona ngobudlelwano lamanye amazwe kunhlanganiso le.
Kutshengisela ke kwenhlanganiso ye-ARTUZ namhlanje ke singathi kube yimpumela enkulu ngoba ke kunje sibona ababalisi abangenza bona i-38% bengahambanga emsebenzini, kwathi ke yona i-62% kwababalisi abahambileyo emsebenzini. Kodwa ke ngokuhamba kwelanga besibona ke kusiba lo lenguquko ke lokuthintwa ngabanye ke ababalisi bebuzisisa ke ukuthi ke bengabe labo belungelwe ukuthi bengenele kulokhu kutshengisela loba nje ezabo inhlanganiso zingabatshelanga ukuthi batshengisele. Lokho ke kutshengisa ukuthi ke ababalisi ke sebe lokubambana njalo sikhangelele ukuthi inani leli lingakhuphuka njengoba kutshengisela lokhu kuqhubeka amalangeni amabili lawo azayo. Batshengisa njalo lokudana kakhulu ukuthi ezinye ke inhlanganiso zababalisi asisazange ke zibambisane lale inhlanganiso ukuthi ke kutshengiselwe.
Ungasichasisela ngalokho?
Thola ukuthi kulezinye inhlanganiso ezingahambisani lokutshengisela lokhu esikwenzayo. Ubone ubana uhulumende ke uyakwenza ukuthi adale ke ezinye inhlanganiso noma nje zingekho abakugcina bekubiza ke ngesilungu ngathi ama briefcase organization, lawo ke asesuka azame ke ukuthi aphambanise lokhu kutshengisela kwababalisi loba nje bona bengasi inhlanganiso ezilaba ababalisi enhlizweni. Ngoba nxa sesithi siyakubona ke lokho, zikhona ke ezinye inhlanganiso esezihamba ke zitshela abantu ukuthi hayi inhlanganiso le ingathi iyangenela kwezombangazwe. Kodwa ke kulusizi ngoba ke ngoba nje izikhalazo zababalisi ezingangenelani lezombusazwe. Sikhuluma ngeholo likambalisi elingaseyilo lutho nxa sithi siyakuqathanisa le dola leMelika ngalesi sikhathi. Nxa sikhangela ke le ntengo zezinto ke lapha ezitolo zikhwela njalo nje olutho oluthengwe izolo lungenye intengo namhlanje itshintshile ke leyo ntengo okutshengisa ukuthi ke kusiyaphela yona nje nale nyanga hayi intengo ziyabe sezikhashana kakhulu okokuthi umbalisi yena nje yedwa sekusiba nzima ukuthi aphile le muli yakhe okutshengisa ukuthi ke uhulumende akasasinakekeli lalabo ke abame maphephandaba labemsakazi wababhala kubi ngalinhlanganiso hayi ke hayi bazathi ukusixolela kancane bagwinyile itshe ngoba thina hayi asibuyele emuva ngalokho esikwenzayo.
Lo ngumnumzana Fortune Jamela isiphatha amandla isibona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyano we-ARTUZ sixoxela ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqansa namuhla benhlanganiso yabachola amabele iGrain Millers Association wethule umbiko othi intengo yempopho leflower izakhwezwa kulandela okungami kuhle kwesisindo semali yohlobo lwebond. Linhlanganiso ithi impopho yesisindo se 5 kilograms isiza kuba yi $9.60 ukuthi iflower eyisisindo se 50 kilograms ibe yi $189.70. Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland, umnumzana Comfort Muchekeza utshele iStudio 7 ukuthi ngenxa yokukhwela amahlayana kwempahla ezitolo, abathengi kumele beqale bedingisise lapho kuyabe kuthengiswa ngentengo enganeno bengekathengi.
Into yokuqala singafuna ukuthi sitshele uzulu ngokuthi i-social media ayisiyo official channels of communication. Isikhathi esiningi kuyaba le-speculation ku-social media like last week ezileyo lapha kwake kwagcwala information ku-social media esithi fuel siyakhwela from $4.98 to around $8. And into emangalisayo that is namanye ama-service station wayesethola se-imeseji leyana nawo sebeqalisa ukutshintsha ukukhweza intengo efuel. So siyaba-advisor ukuthi i-social media, i-WhatsApp, i-Facebook ayisiyo official means of communication. Bangalaleli konke okuphuma khonokho. Why list iqakathekile ukuthi ibe khona kulezinye izinto ecommunicator kuhle but not always yikho sifuna babe kwazi. Okwesithulu iqiniso intengo yezinto seyikhwelile endawo eziningi uyafika bethinta ama-prices on daily nxa bethenga siyabakhuthaza ukuthi bashop around badinga endawo ethengeka kuhle. Then okunye kulama-shops amanye ayathengisa ngerandi, athengisa nge-usa, athengisa ngepula, bathengisa ezinge-RTGS. Labo siyabakhuthaza ukuthi nxa bethenga badinga ama-prices kuma-currency wonke babone ukuthi i-currency engcono ukuthi bathenge ngayo ngeyiphi
lina njengenhlanganiso lithini ngokukhwezwa lokhu njengoba sizwa kuthiwa le nto ezilungiswa eZimbabwe intengo iyakhwela?
Ezinye intengo ziyakhwela kujustifywa, ezinye ziyakhwela kuphela ukuthi abantu sebekukhweza ama-price. So yiwo sisitshela abathengi ukuthi nxa bethenga labo bananzelele ukuthi into lezi ezithengayo into enhle lapha abathengisayo kule variety abane-choice yokuthi siyakwanisa ukuthenga ku-shop A, shop B, shop C.
Lo ngumnumzana Comfort Muchekeza isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland bekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Udubo lokusilela kwemali emabhanga ikakhulu idola leMelika ukuqansa njalo nje kwintengo yempahla ukudla lamafutha ezimota kuqhubekela phambili ngamandla kobulawayo sokuthwalise abantu nzima ilizwe lonke. abathengisa imali emigwaqweni ngokungekho emthethweni osiphatheleni labo bakhweza intengo yokuthenga idola lemelika. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Indwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo kuhlangene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu lamadola ngeviki. Umnumzana Mandla Chuma, isakhamuzi sakoBulawayo, usola kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho kanye lokuqansa kwentengo yempahla lokudla emavinkilini.
Ngithukusela kwemali emabhanga sokuthwalisa abantu nzima ngoba ekugadeni umchova kufunakala icash. Yathola ukuthi abantu abasakwanisa ukuthi bangene khona edorobheni ukuthi bezoyilindela leyo mali. Kuyinto ebuhlungu kakhulu kwezindawo njalo okuthengiswa khona. Abanye baya befuna yona icash ngoba bethi into zabo ikho cash kulama charges landline. So nxa amabhenki uqobo lawo engalazi mali kusho ukuthi abantu bazathwala nzima. Ngithi ukukhwela kwezinto kubuhlungu kakhulu. Ngoba yathola ukuthi umuntu nge-$50 uyehle ukuthi agcwalise i-paper bag. Kube kanti kudala laphana ibhondi kusayithiwa kuyalingana le-US dollar. I-$50 kwakuyigrosi wawungathengi igrosari yenyanga yonke.
Unkosikazi Sanelisiwe Hadebe laye uhlaba omkhulu umkhosi ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokusilela kwemali.
Hayi, intengo seziqanse kakhulu vela kusathengeki. I-price yempahla vele abantu bayakhala ukuthi abantwana bayagqokani. Konke kuqansile.
Umnumzana Love Momoyo okumsebenzi wokuthengisa amaluba koBulawayo uthi ibhizimusi idonsa nzima ngalezi nsuku.
Ukusileka kwemali sokusaffectile sibili kakhulu kazi ngoba vele asisakwazi lokuthi sibambe ngaphi sithini kubusiness ngoba abantu babuya lebhondi. Ibhondi nxa ulemukela usithi uyangena ema-estore ezinye alisebenzi. Ibhondi bavuma kuphela ema-supermarket. But when you want ukuthi uthi uyathenga ezinye izinto ibhondi kabasasivumele. So it's like sekufana lokuthi abantu sisebenzele ukudla kuphela ngoba i-supermarkets are the only people abavuma ibhondi. Ungathi uyahamba kuma-hardware uthi uyathi isamende bazobekutshela nge-US dollar. Uthi uyathi ufuna insimba utshela nge-US dollar. Whatever ufuna ukukuthenga bakutshela nge-US dollar. Whereas i-US dollar ngikhona kasilitholi.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni, amabhanga awalamali, abamavinkili amanengi sebesala ukwamukela imali yohlobo lwebond note bethi bafuna idola lemelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kane kumbe kahlanu intengo yedola ngebond osekuchiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela inengi seliphephela emkambo yensitha. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla kuzalunga kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Kusenjalo lamhlanje edolobheni lakoBulawayo amapholisa avuke ememezela ekhuthaza abantu ukuba baye emsebenzini lakumabhizimusi abo kungamanga ukuba kuzakuba lokutshengisela into yakuqala edolobheni lakoBulawayo ukuba kube lesimemezelo samapholisa ekhuthaza uZulu ukuya emsebenzini. Amapholisa la ebehamba ebhodabhoda ememezela nge-loudspeaker ukuthi abantu benganaki ukutshengisela kokungayi emsebenzini okubizelwa ngabanye. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamuhla sikhangela udubo lokuqonga kwentengo yempahla lokudla osokuthwalise abantu nzima ngesikhathi umnotho welizwe wonakala ngamandla. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubikwa kufe abantu abalitshumi lantathu namhlanje ekuseni lapho abezomvikela bakwele Sudan bejubule iqhubu labantu abasela maviki betshengisela enzekini yedolobho leKhartoum. Kufe abantu abayisikhombisa engozini yokungqikelana kwemikhumbi yeBudapest kwele-Hungary. Abahlengi babikwa belokhu bezama ukuhlenga umkhumbi omncane obuthwele izethekeli emfuleni uDanube ohle wacwila phansi kwamanzi. Abenhlanganiso ephathisa ukubhadalela indleko zezikolo ebantwaneni abaphuma emulini eziswelayo eMopani Foundation bakhala ngokuthi abantwana abangamantombazana balendingeko eziningi ezedlula abangabafana, ngakho ke bacela abangaphathisa ukuthi bencede. Unkosazana Nomsane Kevane, umqondisi weMopani Foundation, utshele uPraxedis Jeremiah weStudio 7 ukuthi amantombazana phezu kwakho konke okumele abe lakho kuyadingeka ukuthi athole uncedo lokuthenga imvunulo yokuthi asebenzise lapho esesikhathini. Bona njengenhlanganiso bathi kuba nzima ukuthola lolu sizo, ukuthi lasemulini kube nzima njalo ukuthi bathengelwe imvunulo njengoba impilo isinzima eZimbabwe. Abantu baqala ngokukhangela okungena ethunjini andubana bathengele abantwana abangamantombazana limvunulo yamapads. Asimzweni echasisa ngalolu dubo.
Inhlanganiso yethu ikhangela abantwana abazintandane esikolo, abasemakhaya, izikolo ezisemakhaya. Okwesikhathi esile ntandane ezingu-38 zisendaweni ezihlukene eMathebeleni North, le-South laseShurugu. Esizama ukukwenza kakhulu ukuthi bahlale besesikolo. So siyababhadalela ifees, bathengele ama-uniform, bathengelele i-basic stationery like ama-exercise book nama-pen. Ma imali khona sizamele ukuthi sibathengele amajezi, but esiqala ngakho ukuthi simake sure ukuthi ifees yabo iyabhadalwa bengaxotshwa esikolo.
Kodwa sizananzelela ukuthi abantwana abangamantombazana bona balodubo olwedlula olwabafana olokuthi nxa sebesesikhathini bazafuna indingeko ezedlula ezabafana.
Inkinga enkulu kakhulu ikakhulu bona ababahlala emakhaya, njengoba thina sikhangele bona abasemakhaya. And naze besike esikhathini babefuna umuntu wesifazana ufuna amaphedzi inyanga zonke. Of which thina as an organization ukuthi sibe sibathengele amaphedzi asikwanisi, imali yashoda. So siqala olunye uhlelo ukuthi sibafundise ukwenza amaphedzi ukuthi noma singabathengelanga nathi ngabatholela imandlanyana yesitathu ukuthi baqalise ukuzenzela, ngoba amaphezi lana ahlala isikhathi bewasebenzisa. Bayasebenzisa bawawathi bewabeke nawufika next month again, semeso sikhathi leso bayasebenzise for maybe 3 or 4 years.
Seliqaliliseke inhlelo lezi ezikolweni ezimbalwa kumbe isikole esisodwa?
So far siyenze kwesisodwa eShurugu. Ade kufanele ukuthi nge-World Menstruation Day ade kufanele bebe senkani ngebhadi umuntu owethu okwaziyo ofundele ukutrayina akazange aphumelele ukuthi ahambe, so bagcine bengakwenzanga, but bazohamba kule nyanga ezayo ukuthi bayakwenza enkayi, ngoba de besenkayi somakhweleni. Then uma siqeda lapho before umnyaka uphele endaweni ezongu-6 lapho esilezikolo khona bazobe sebehambile baqeda.
Khona vele udubo lolu kumantombazana lukhule okungakanani?
Lukhulu kakhulu, yebo, luyabenza abangaya esikolo, ngoba abanye bagcina besebenza isichiba abazidobhayo. Okwakhathesi eZimbabwe abantu bayahluleka ukuthenga into yokudla, so nabehluleka ukuthenga into yokudla ueva abahlala labantwana ukuthi bayithenga ama-sanitary pads isilasi singi vele eyabe ikhona kulisti yezinto ezingafuneka zenziwe ekhaya. So babona abantu okubalulekile ukuthi bani. So umntwana oyintombazana ngeke ahambe because now sesikhathini khona lapha engahamba engafakanga lutho, ikhona ukuthi naso kufika leso sikhathi agcine sengcolile and kuyabe sokusiba lihlazo. Kunzima kakhulu emakhaya, I think kuwesi, ngoba labana abantu bayaswela ukuthenga ipen into yedola. So ama-sanitary pads manje angikwazi ukuthi ayemalini, kodwa abakwanisi ukwathenga, ngoba nxa sikhuluma lazi izikolo bayatsho ukuthi bawujabulele ukuthi nasingakubuya sibafundise at least asozifundise abethu bodwa esibenzayo, sifundise abantwana besigaba sonke ukuthi kuyabe even abantu abadala abangakwanisayo ukuhamba ukuyothenga babe sekwanisa ukuthi bazenzela amaphedzi wona lawa.
Selithole uncedo nalo ukuthi lisungule lolu hlelo lusabalale endaweni zeMandebeleni?
Asangalitholi uncedo Kona lokho esikutholayo abantu ababedonethela abantwana sezingabhadala ifizi kube sokusala ukufana okuncane esikusala ngaphandle. Yikho esizama ukuthi senze ngakho. Ngoba ngabe silitholile uncedo besiya make sure ukuthi within 2 weeks bese siziqedile indawo lezi esifuna ukuzihamba. Kodwa ngakhona ukuthi imali yashoda yikho khonokho ukuthi siyakwenza istage ukuthi qala la sime kancane sizame ukuhlanganisa imali omunye ngasithi 200 pounds sikwazi ukudlulela kwenye indawo phambili sike senze futhi.
Ngobani abamele bancedise elicela kiwo?
Sicela emphakathini. Mina I believe ukuthi abantwana ngabethu, abantwana ngabesizwe and isizwe sethu sigxile ebantwaneni bomba. Abantwana laba nabe ngala kusasa, that means iZimbabwe ilungayela kusasa. Ukuthi umntwana azafunde yikhona lokhu ukuthi abe lezinto kufanele abe lakho, ukuthi abe lipheni lesikolo, abhadalele ifizi, akwanise ukuthi ahambe egqokeliswe esikolweni, abe lezicathulo, ahambe evale izibunu laye njengabanye abantwana, ahambe engadabukelwanga. Then naye sikakhombana na usika leso sikhathi futhi laye athole amaphethi ukuthi akwanise esikolweni nsuku zonke. Ngoba na umntwana esesikhathi in 3 days, that means naye ngakwanisi ukuthenga amaphezi every month uluza 3 days esikolo. Naye siya 5 days, that means every month uluza iviki. Na kusiyahlangana umnyaka inyanga ezingaki zenezo, isikhathi esiningi kakhulu. So umntwana oluva 5 days every month, ama-chances ukuthi akhethahle labanye angakanani, ancane kakhulu. Yikho ubegcina abantwana kwesikhathi befeyila or gcine sekela ngoba uyabe selilove kakhulu esikoleni. And khonokuthi naye lovile, naye umntwana wenkazana, nawe ukwazi ukuthi ulova ngesikhathi esiyi-1 every time, uyabe sekwazi abantu bakwazi ukuthi i-reason yokuthi alove kuyini yikuthi usesikhathini. Of which ukuya esikhathini into eyinsise emntwini wesifazane ukuthi awufuni ke lo muntu ozokwazi ukuthi kuyenzakala ngaleso sikhathi. Kuyenzakala vele kwathi abantu bakwazi kuyenzakala imvelo, but ukuthi kwazi ukuthi ngalesikhathi lesi sengikuleso sikhathi leso yikho siyabe singafuni ukuthi kwazakala.
Lo nkosazana Nomsaneke Vane owenhlanganiso yeMopani Foundation ekhuluma ecingweni lo Praxedis Jeremiah weStudio 7 eseBhilithani. Inhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights yazise izolo ngemfa yesinye seziphatha amandla sayo uDokotela Rutendo Bonde owake wakhokhela inhlanganiso. Okwamanje umnumzana Calvin Fambirayi utshele iStudio 7 ukuthi uDokotela Bonde ubhobhele edolobheni leChegutu namhlanje ngemva kokugula kwesikhathi esithile. Umnumzana uFambirayi uthi njengenhlanganiso balahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaDr Bonde njengoba ube ngudokotela obesebenza gadalala enceda izigulane ukuthi zithole usizo okumele ziluthole njengelungelo lazo. Abantu babuthene eChegutu njalo kusasa ngolwesibili kuza kwenziwa umthandazo ukhangelelwe ukubikwa ngolwesithathu nxa konke kungahamba kuhle emathuneni awe Glen Forest eHarare. UDr Bonde uchiya indodana yakhe eyodwa. Umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMatinda Ndlovu uthi iqembu lelika likadlali ngendlela ayifunayo lanxa selinqobe kabili imidlalo ilandelana emidlalweni yesigaba seCastleleger Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders likhuphuke lahlala endaweni yesihlanu nxa usuka ngaphansi kwengalani yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzele zePC Kariba ngethiwa kanyange ngesonto. Iqembu leBhosa belihlezi endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalani phambilini kwemidlalo yeviki lechumi kwisigaba seCastleleger Premier Soccer League. Impumelo yomdlalo wangesonto itsho ukuba iqembu leHighlanders elinqobe imidlalweni emibili ilandelana ngemva kokudlala imidlalo eyi-92 lisehluleka ukunqoba. Loba kunjalo umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu uthi abafana bakhe abakadlali ngendlela afuna bedlale ngayo.
I've got a mammoth task ahead of me, which is to try and get these boys to believe.
Ni lomthwalo onzima phambi kwami ukuthi ngenze abafana labo bazikhole bese bedlala ngendlela iqembu leHighlanders elaziwa lidlala ngayo.
Yebo kambe abantu bayakujabulela ukwasesenelisa ukuthola imiklomelo kodwa ngokubona kwami kuningi okusamele sikulungisise ukuze babe kuzinga esilifunayo.
Phezu kwengalane yemiklomelo okuhlezi iqembu le-Chicken Indona elinqobe le-Caps United nge-3-1 ngensonto, iqembu le-Chicken Indona imiklomelo ngamashumi amabili lambili okulinani elilingene leli leqembu le-Caps United, kodwa ele-Chicken Indona lihlezi phezulu ngoba lihlohlwe kalutshwane. Endaweni yesithathu kuleqembu le-FC Platinum lona elinqotshwe nge-1 kanyanga le-Dynamos njalo lilemiklomelo ngamashumi amabili, kuthi iqembu le-Chapungu lihlezi endaweni yesine lilemiklomelo elishumi lathoba mnembili njalo elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu le-Tailone ngensonto. Emsileni wengalane kuleqembu le-Bulawayo Chiefs selilemiklomelo emihlanu njalo linqotshwe nge-3-2 ngelenkezi Platinum Stars ngomgqibelo. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kuleqembu le-Yadayi lilemiklomelo eyisithupha njalo elinqotshwe nge-3-0 le-Manyika Diamonds, kuthi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kuleqembu le-Mshwane Stars lona elitshawe nge-2-1 ngele-Triangle. Iqembu le-Rentals lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni lilemiklomelo eyithoba munemunye njalo linqotshwe nge-2-1 ngele-Black Rhinos. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lizadibana leqembu elimela ilizwe leZambia kusigaba sesemifinal emncintiswaneni weCOSAFA oqhutshelwa elizweni laseSouth Africa kulezi nsuku. Iqembu laseZimbabwe linqobe leComoros nge-2 kanya kusigaba sequarter final, ukuthi eleZambia litshayele eMalawi nge-4-2 ngemva kokutshaka kwembekwa. Nyakenye iqembu leZimbabwe leleZambia adibane kufinal njalo iqembu leZimbabwe liliphakamise isicoco ngemva kokunqoba kweyinye isemifinal. Iqembu leBotswana lizadlala lele Lesotho. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo pelejini.
Yeah.
Ozinja ziyamluma isithi isala kutshelwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi iningi lamalunga alo likhalele umsebenzi kusukela namhla kusiya ngolwesithathu njalo ukutshengisela lokho kuyaqhubeka. Inhlanganiso ye-Grain Millers Association yethule umbiko othi intengo yempuphu leflower isiza khwela kulandela ukungami kuhle kwesisindo semali yehlobo lwe-bond olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.